Kunyange hazvo vanamukoti vadzoka kubasa nhasi, vazhinji vavo vari kuratidza kuti havasi kushanda nemwoyo unoda semazuva ose. Kusashanda zvine chido zviri kusiya vakawanda vaine mubvunzo wekuti kudzoka kwavo kumabasa hakusi kungotsva kudzingwa mabasa zvachose here nehurumende. Ongororo yaitwa nestudio 7 nhasi pachipatara chikuru chemuchinhoi yaratidza kuti vanamukoti vanga vachitora nguva yakareba kurapa munhu mumwe chete, izvo zvanga zvichiita kuti varwere vashoma vapedze nguva yakawanda vari pamitsetse. Mumwe mugari wemuchinhoi vasidherisi mupatsiri vanoti zviri pachena kuti vanamukoti havasi kuita basa ravo nechido.
Abuda paipa ndotanga kugeza musoro, akatanza musoro wangu uri kudzimba, saka vakamuregerera. Patakangobuda uchienda kurangiwo vatanga kudzoka, tokumuona ari kugeza mvura, ari bhizi kugeza mvura. Onaika munhu ari kugeza mvura, musi kumuona here? Kanzi taiti pamwe ndozvaanenge achifarira. Akati munhu anenge achihwara kauyu, anenge achifarira izvozvo. Aone apa kudedera arunza chana ndake ndichasara chimugezesa kuzosvika kuti kumunhu anogezesa sei, anokuona ndakutotabva kuapopotera ma ye baba munenge mune shupa. Ndikati aiwa ka ndo basa renyu ka ndo kuti basa pana.
Ambuya Fadzai Rukodzi vane muzukuru akapiwa mubhedha vanoti vanamukoti havasi kuita zvinenge zvataurwa nana chiremba sezvo vasina kuperera pabasa ravo.
Pane asi pane pauya umwe nesi handizvisisi ndobva averenga akatako mwana wese asina kuita zvakati, kuratidza kuti abva pajuti zvanyorwa mwana wedu kuti aiti, saka zvanyorwa kuti ngazviita. Saka hazvina kuita sei? Mumwe nesi ndianga akubvunza kuti ko inga mwana uyu anzi zvakati seisina kuita painini vandoramba ndakamira muranda ndirambuya ndoda unozvinzwisisa kuti kusei.
Vamupatsiri vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti varwere vari kumanikidzwa kutenga mishonga kunze kwechipatara, uko inodhura zvakanyanya.
Mushonga but manje mundaramo
unonzonga
mushonga tonyeyerwetika mushonga unonotenga mashonga sokuti munhu anenge ane kana kuti mushonga wefulu handi unonzi kuti hamuno mamune mushonga uyo, endai kufamasi munotenga mushonga uyo andomuona. Kana mushonga wemaronda betadini unonzi kuti hamuna betadini ende munotsvaga kufamasi.
Asi amai Sekai Nyamaropa vanoti vanamukoti vari muwadzi munoyamurwa madzimai vari kuda kusununguka vari kuita basa ravo nemazvo uye vakaperera.
Pakubatsirwa inini zvangu pamusikana wangu ndiri abatsirwawo ndisingazivi kune vamwe wangu akauya nepamiri akasunungukira murodhi tichiya kuno chipatara motikari ndaindikanonoka kuona akaiwa vakamutandirawo zvakanaka akasvika akasungawo mwana wake, saka anga aita zvezvo kukuvara zvokuti ndibva vangomusiona kuita masishi.
Vanamukoti avo vanga vachiramba mabasa kwesvondo rose rapera vadzokera kumabasa nhasi mushure mekunge hurumende kuburikidza nemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika yazivisa kuti yanga yavadzinga basa. Asi vasati vatanga basa nhasi vanamukoti vanzi vasaine magwaro ekuti vakabuda basa uye nemamwe ekuti vave kuda basa zvakare, izvo vakawanda vanonzi vaita. Mukuru webazi rezveutano mudunhu rematonaland west vawenslas Nyamayaro vanoti vanamukoti vose vadzokera kubasa mushure nokusaina magwaro ose anga achidiwa kuti vasaine, uye vakapiwa mukana wekupinza basa vamwe vanamukoti zana basa. Vari kuziva zviri kuitika pachipatara chemuchinhoi vanoti vamwe vanamukoti vanofungidzirwa kuti ndivo vaikurudzira vamwe kuti varamwe mabasa vacharambirwa kuti vadzoke pabasa. Ndakamira Studio 7 muchinhoi. Ndini apa achigoriwa.